ndichikuona sekuti vazhinji vari kuchema. Ndakandichitotaura nevamwe ndichiti zvafanana nezvakaitika kwedu muna 2018. Vazhinji vechidiki vakanga vane tarisiro kuti vapita obi vachahwina. Asi hazvina kubuda sekudaro. Maonero angu ndeyekuti chanetsa ndechekuti veruzhinji havana kuvhota. KuNigeria kune vanhu 90 million vanga vakarejista kuvhota. Asi vazovhota vanoita ivo 25 million or less. KuLagos kune support zhinji yavapita obi. Kune vanhu 7 million vanga vakarejista kuvhota. Asi 1 million badzi ndovakabuda kunovhota. Vanhu vari kuti ivo bato riri kutonga rakadzivirira vanhu kuti vasakwanise kunovhota richivaomesera.
Pane zvingadzidzwe neZimbabwe here pane zvatiri kuona? Tichiona kuti Zimbabwe yakatarisana nesarudzo.
Chakagonwa neNigeria, tichitaura zvavakagona. Media iri free, kune mamedia houses akawanda inganodarika 30. Dambudziko rekuZimbabwe nderekuti vanhu vakwanise kurejista. Izvezvi Zimbabwe ine vanhu 8 million vanofanira kunge vachivhota musarudzo dzakatarisana nadzo. Asi pavanhu 8 million ipapo, only 5 million have registered to vote. Zvichireva kuti pane 3 million vasati vakwanisa kurejista to vote. Saka ivavo 3 million vanofanira kubatsirwa kuti vakwanise kurejista to vote. ZEC inofanira kuwedzera maregistration centers. Chechipiriwo mapato ese anofanira kuva nemapolling agents avo. Chimwe chakakosha ndechekuti kuye international observers. Zvakabatsira izvozvo kuti hakuna kunyanya kuitika violence.
Ko panyaya yekubatana kwevanopikisa.
Ipapo pakakosha. Nekuti vanhu chavasiri kuziva ndechekuti vapita obi vakanga vari memba yePDP kusvika gore rakapera tingati muna January. Saka muna January imomo makava nekusabatana mukati mePDP kufanana nezvakaitika kuMDC kutanga kwa2018. Mukunetsana ikoko vapita obi vaifungwa kuti vachaita chicandidate wePDP. Hazvina kubuda sekudaro. Vapita obi ndobva vabuda ndobva vanojoina Labour Party. Labour Party haina mastructures nemaroots akasimba. Saka zvamunoona ndezvekuti vote yeopposition yakatambuka nepakati. Vahwina election, vahwina ne 8 million votes. Handiti. But pakati pavo vapita obi newe PDP vanga vari mavotes anga achidarika 8 million nekuraudzira. Vanga vachitoita 50% of the vote. Saka dai vanga vakabatana vese ivavo vaitodarika 50% of the vote.